vachiparura waro kwagare international conference center nasi muteredzerwa mutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa
hurumende kuburikidza neantitrafficking interministerial committee yakashanda mukuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana
chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza
muhumo wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave apa middle income status tave upenyu huri nani nemabasa ane mari nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe
gurukota anoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro
human trafficking iri kwese pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika munhu inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepwe achiendeswa kumandharaunda kana anobiwa kudziva reshekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitirwa zviri kuitika munyika muno
mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuoman vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri
nyaya yepakati uviri inoita kuti vanhu vangozopedzisira vapinda yatingati trip
vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Salidura vatsigirawo vachiti
vana vari zviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti nyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka
bazi rinoona nezvekuchudzana nedzimwe nyika kuamerica restate department mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 trafficking persons report rinoti zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti to watch list hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.